A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, May the 9th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the High Court ruling, which declared MDC leader Nelson Chamisa and Vice President Elias Muzuru illegitimate leaders of MDC and ordered the party to convene an extraordinary congress to choose a new leader after a month.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-226-19-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 Media Moe frequency and on the 4930, 5940 and 1545 kHz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are live streaming on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right away. You can go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
And on today's topic, the High Court on Wednesday declared Nelson Chamisa an illegitimate leader of the MDC and ordered the party to convene an extraordinary congress to choose a new leader after a month. And not only the party leader Chamisa and his vice president Elias Muzuru.
And the MDC immediately said it would appeal the ruling and continue with the planned leadership congress this month, where the party is expected to elect Chamisa as the permanent successor to founding leader Morgan Tsvangirai, who died in February 2018.
And Chamisa, who's 41 years old, rose to become the MDC interim leader last year amid opposition from internal rivals, which split the party into two factions, with the other led by Thokozani Kupe. Chamisa then lost the presidential election to the ruling ZANU-PF's Emmerson Mnangagwa, but says that poll was rigged.
And the High Court Judge Edith Mushore ruled that the process that took Chamisa to the helm of the MDC was unconstitutional and therefore null and void. The ruling followed a legal challenge from a party member to Chamisa's leadership.
But the MDC says the ruling was part of a wider plot by Mnangagwa's ruling party to destabilize the opposition party.
And in a statement through her spokesperson, Kalipani Pugeni, Kupe said her party welcomes and accepts the judgment of the High Court of Zimbabwe in Harare, adding, "This victory not only vindicates Dr. Kupe and those in the MDC that have always stood for principle over political expediency, but it's a victory for all democratic forces and the rule of law in our country."
Kupe also added that she is contacting the Secretary General of MDC, Douglas Monzora, and other elected leaders to see how best they can implement the ruling of the High Court. What are your views on the issue? Yeboge, kulabo abasanda ukusixhuma lamhlanje ke lamhla sihlaziya isinqumo sedale laphezulu ele High Court sona isinqumo ukuthi umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, kusiyo umkhokheli oqotho waleli bandla. Njalo, kanye lo msekeli wakhe, umnumzana Elias Muzuru, laye kakhethwanga ukuhle. Siyakhumbula ke ukuthi kwake kwaba lokuxabana lapha okwabangela ukuthi ibandla le-MDC lona seladabuka phakathi kwezikhathi eside laphinda futhi laqhamuka laba yizixa ezimbili, elinye lahamba lo nkosazana Thokozani Kupe. Sizwile ke njalo iMDC isithi hayi yona izabuyela njalo imanga la imthethwandaba ukuthi sinqomo lesi sesulwe. Beqhubeke njalo ngomhlangano wabomkhulu weCongress okhangelela ukwenziwa ke kuyonale inyanga kodwa ke yena umangame umnomzana chamisi uyakusola lesi sinqumo bathi mhlawumbe libandla lezanu PF elizama ukuthi libehlukanise kodwa sesibonile ke njalo unkosazana Khuphe lapha sibonile umbiko wakhe owethule isikhulumeli sebandla leMDC umnomzana Khalipani Phokeni esithi yena hayi basemukela lesi sinqumo sifanele ngoba bona bakhwetshwanga ibandleni ngokusemthethweni njalo uthi yena useza khuluma ke lo nobhala jikelele webandla leMDC umnumzana Douglas Monzora ukuthi bengenza njani ukuthi isinqumo lesi sisebenze besifake njani ukuthi sisebenze sokwenza ke ngukhanya ingani usebenza laye ngakho ke lokhu sokwenza ukuthi ibandla leli lingani selikhanya selokuxabana okukhulu ke sizabona ukuthi kuzawela ngaphi induku loxaxaxa
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro nhasi tiri kumbotarisa isu zvematongerwo enyika apo nezuro takaona pachiturwa mutongo wekuti mutungamiri weMDC vakagadzwa zvisiri pamutemo pari zvino tinoona kuti tiri kunzwa kuti vekwa amai Khuphe vatotaura ivo kuti vari kugadzirira kuti vaende kunotaura nebato reMDC vaDouglas Monzora vachiona kuti ivo remangwana ringamire sei saka ndozvimwe zvatitange tiri kuzeya ipo pano kuti tinzwe kuti chii izvezvo chichaitika mune ramangwana tichitarisa kuti iro bato reMDC rakatarisana neCongress asi uyezve takaona mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vachiti ivo Congress iri kuenderera mberi nevamwe vavo vakaita musangano nevatori venhau nezuro asi regai timbonzwa ivo vari kupikisa vakatura nyaya iyi vachiendesa kumatare pavhidhiyo yavakaita nezuro kuti chii chakaita kuti vafunge ivo kuti vaendese vachamisa kumatare regai tinzwe kwavari
Me casting my vote, I expect change.
So we need jobs. A lot of young people in South Africa are not working.
We assume that Chamisa is a legal practitioner. And because he is a legal practitioner, he should respect the decision of the court. If we are now talking about the contempt of court, I think the legal provisions in which of all of people who or which are attended to people who don't take seriously what the court rulings are well known throughout South Africa. So those will take their own course. So it's not for us to be the policemen of the High Court or anything. That's not our job. But like I said before, or like we said before, We are fighting on two fronts, from a legal position, from a legal front, and from a political front. And if you are talking about a political front, we do have issues and things and practices and programs which we are undertaking at the present moment to ensure that the party goes back to its original founders. And that's what we're talking about. And those who want to join the MDC, there are provisions within the Constitution for that to actually happen. There are rules which need to be followed. We can't have a situation where somebody comes from another party, as the G40, for example. The G40 we've been fighting against to actually become the decision maker in the MDC. That is not permissible within the constitution which we actually uphold. We are saying there is a provision for him or for those kind of people to be rehabilitated, for them to know what actually happened, what are the rules, and what is the culture of MDC. And that takes time. It's not something that can be done overnight. So we are saying that we do have provisions, we do have programs which we are actually putting together. We are going around the country talking to our structures, and fortunately, if I should say so, most of our members, the bulk of our members, do understand where you are coming from, support us.
Apo tangatiri kunzwa kune avo vakatora vachamisa vachivaendesa kudare pane mutongo wakazoturwa nezuro regaiti mbonzwa zviri kutaura nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamusoro pezviri kuitika muMDC.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu yaconfirm zvataitaura kudhara kuti pakashayika waMorgan Tsvangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatore gwara rebumbiro remutemo reMDCT nguva iyoyo panga pakakanganiswa asi tikazoonawo kune zvakawanda zvakaitika atinoti maimportant political developments kubva pakashayika waTsvangirai kusvika nhasi. Chimwe chakaitika ipapo ndechekuti vachamisa vakwanisa kuunganidza futi bato raara kupara papakufa waTsvangirai. Vazhinji vaitoti Tsvangirai achafa nebato rake. Vachamisa vakwanisa kuunganidza zvevanhu vakati hatinoti mobilize party again. Vakaenda kusarudzo dzemutungamiriri wenyika kwavanotonga vakahwina. Vamwe vanoti vachamisa vakahwina vakabiridzirwa. But zvisingakakavadzanhu nevanhu ndezvekuti vakawana over 2 million votes. Sazambowandikwa nemamwe maopposition presidential candidates. Izvo razvaizvo vachamisa vanodiwa nevanhu uyezve vane vanhu vakawanda. Zvadaro wana Mai Kupe waifanira kunga wakatsiwa Tsvangirai dai zveconstituents vakatevedzwa. Vanga vatoitawo congress yavo vakakontestawo maelections iwavo vakadyiwa. Saka ende pane nguva pazobuda judgment yazobuda nguva yacho iri yatori pachirungu yacurious tikataridza kuti MDC congress yaakuda kutoitwa manje manje paakubuda judgment yakadai yeti pane maimportant political developments akatoenda atingati pachirungu judgment yaout of time.
Dambudziko riripo nderekuti tikatarira bumbiro romutemo weMDC muchaona kuti kune zvanga zvichiitwa atingati maprocesses akamboitwa akawanda wanda akaita kuti panzi paconstitutional amendment nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti izvozvi kuti vanhu vahwisise kuti bumbiro chairo chairo raishanda pakaenda vachamisa nderipi munogona kutozoona kuti mabumbiro anogona kubudiswa akati wandei saka pana iyoyo tingangoti pane yetingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishanda nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kukurisa mabumbiro amwe anogona kungaigira zvakaitwa amwe anogona kuashipokana nezvakaita saka ini handizivi kuti vehighcourt ava vashandisa bumbiro ripi nokuti sokuona kwangu kwava nemabumbiro akati wandei kuMD.
Po tanga tiri kunzwa kubva kune nyanzvi dzezvematongerwo enyika vatsangweme navamudzengi vambotaura nemutori wedu wenhau Blessing Zulu vari kuZimbabwe. Asa.
Yebo ke kulabo ke abasanda ukusixhuma sixoxa ke ngodaba lwesinqumo somthethwandaba ophezulu esokuthi umnumzana Chamisa kusemkhokheli oqotho ebandla leMDC ngoba engakhethwanga ngemfanelo solokhu kwatshona owaye ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai okwenza ibandla leli laqamuka phakathi. Ngakho ke siyacela ukubana nxa ulalele usithumele umbiko wakho ungene kuhlelo. Siyambona lapha umsunduza Ndlovu uthi yena simtshayele ucingo njalo siyabona lo Nkosinathi Nhlanga Chingandebele loza siyathaba ukuba lani kuhlelo lo Austin Ncube kanye lo Pamela Khumalo. Hayi sizaxoxa lawe nje ngemzuzu elandelayo Ndlovu.
Aiwati ne munyarikani wedu wekutanga, we have our first guest Makadi amai Margaret Dongo.
Aiwa tiripo edu Makadi nemiwo nevateereri.
Aiwa isturi wadi. Tiri kuona muri kuona nezuro takawana pachiturwa ipo mutongo nedare rekuti vachitaura ivo kuti vachamisa pa vakatarira constitution nezvimwe havasirivo mutungamiri chaiye weMDC. Munoona sei zviri kuitika izvi munyika takatarisa imi semadzimai vakarwa hondo nezvimwe zvakadaro zviri kuitika munyika zvinorevei kumadzimai?
Mazedas unoziya chisi achierwi musi wacharimwa. Ndozvinotaura vakuru. Nyaya iyi yaifanira kunge yakagadzirwa kare, yakagadziriswa kare kubvira pakaita kupukana na Toko angari deputy president. paifa nonga paka gazirwa kudara ndakatombozvitaura kana pa YouTube zviripo kuti kana paita dambudziko musari njenge nekuti mangwana muchazoona richibuda nekusere naizvozvo zvaitotaridza kuti nyaya iyi haipere nekuti yakanga isina kugadziriswa saka nemamirira zvaita tinoziva kuti zvichakachamadza vakawanda dambudziko ratiri kungoita muno munyika nderiri kudai kuti mutongo uyu wakauya uri in favor of Chamisa the judiciary yanga isingaitwe paint black and kudai mutongo uyu wakauya uri neimwe nzira instead of what has happened asi I think tinofanirwa kurespect judiciary system yedu nekuti tisu takange tiripo tisu takange zvinezvi ya open in terms of maappointments avo saka izvo ndo zvimwe zvinhu zvinoda kutarisirwa asi ndotarisa kuti maeffects acho akamira sei ina handioni paine effect iri serious pana vachamisa ini because vachamisa belongs to a different political party right now he is the president of MDC alliance that's the understanding I have he is the president of MDC alliance yes there was a challenge because he contested as MDC and I don't know what the courts are going to do now that he is no longer in MDC but he is in MDC alliance I still need to be educated on that
tiri ipapo maidongo tinoona kuti mazuva apfuura yavakataura ivo kuti vaakubva kushandisa kuti MDC alliance vaakunzi MDC pari zvino zvinosandura here mafungiro enyu izvi
hazvisandure mafungiro but zvinotozokonzeresa zvakawanda
sei muri kudai
nekuti mukaona zvinokonzeresa zvakawanda nekuti mukaona kumbopatsanurana kwavakaita pane umwe akasara neMDC papa ine MDC yavanube kozoti MDC yavabiti saka zvinotokonzera imwe mhirizhonga yakati wandei inini ndinodaira kuti dai vanga vari vanhu vakura mupfungwa I think kuti nyaya inoda kuitwa ndeyekuti zvavari MDC alliance ngavachingoramba vari MDC alliance iyoyo yavakakontesta vari
Mombobata makadaro sa.
Understand with our next guest, Swithin Chirowota. He's the MTC spokesperson for the Bulawayo province. We welcome you to the show.
Thank you, ma'am.
Yes, I'm sure you were listening to the last speaker. That's our guest, Ms. Margaret Tongo. And what she has just said, but what is the party, how does the party, what's the party doing today and what's the party saying about the latest developments on this issue?
Well, I should say that the party position was well articulated by the national spokesperson, Honorable Jacob Mafumi, yesterday. And what I should be saying this evening is... not to supplant what he said, but probably comes in as ancillary or supplementary. Right, if you look at the judgment, it is important to go back to the history of that particular conflict, and which is that when the late President Tsvangirai appointed President Chamisa, and Vice President Elias Mutsuri. There were people who actually took up that case to the High Court. And if my memory serves me well, it was a Rice from my central and a Murimoga from somewhere around Bindura. And their action failed. And as such, the actions of the appointment made by President Tsvangirai at the time was found to be above board. I have an audio of Secretary General Monzora at the time actually saying that it was constitutional And within the coming days, I'll be releasing that to the media because it's something that was in the domain of the media anyway. So after that appointment, you then get the same High Court now departing from its own decision. And I thought that is some form of mischief. I think those who have done elementary law would know of the principle of stare decisis et non quieta movere, which means the court should stand by their decision and not depart or disturb settled points. It was therefore settled that the appointment made by President Tsvangirai were above board, and the High Court cannot now revisit its own decision and set it aside, especially at a time where our party is now geared 14 days before its Congress. Yes. This decision would have been most welcome at a time when the party would have been able to make amends.
Yes, and just briefly before we take a caller, we saw that Dr. Thokozani Kuphe has responded to these developments, and she is saying she will soon be contacting Mr. Monzora and other leaders to see how they can implement this court resolution. Do you think he could be involved in this?
Who could be involved, ma'am?
Dr. Thokozani Kuphe is saying she will soon be contacting the MDC, Secretary General Douglas Monzora. We don't know if she has done so already, to see how they can implement the High Court ruling. What's your interpretation of that statement?
Well, Dr. Thokozani Kuphe has always had a political axe to grind, isn't it? And yeah, she's always disbanded from the moment she was expelled by the MDC National Council. But you see, what is important is to realize that despite her feelings, there has been a lot of changes in the composition of the MDC, and there have been many events that have proven that Nelson Chamisa is actually the one that is chosen by the supporters of the MDC.
Okay, so thank you. We'll elaborate on that shortly. We'll come back to you. Thank you very much. If you can just stay on the line.
Regate Mbo, Tora Mtereri wedu. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyezwe, Murikupi?
Na Shumba, Gokwe Kana.
Murikupi?
Kugokwe Kana.
Oho, kwa kadi kugokwe Kana uko?
Kwakanaka chaizvo.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu mainzwa iri mudariro parizvino vashumba.
Dambudziko randiri kuona panyaya iyi anonoka kupinda. Vakupe vakamboitawo kongiresi yavo vakapedza. Vachamisa vakuita saka zviva kuti pazouya izvi paita madevelopments akawanda. Zvanga zvauya panguva vanhu vachiri kunetsana zvanga zvakanaka. Asi iko zvino izvi zvaikuya sekuti zvinhu zvakuda kukanganisa zvanga zvatorongwa kare. Saka apa ndiri kuona kuti nyaya iripo hapana chinobuda apa, kusara kungoti Vakupe kana vachida kudzoka kuMDC ngavangodzoka neimwe nzira isiri kushandisa zvataukwa nekoti. Ava veMDC chakangonaka ndechekuti ngavaendere mberi vagadzirise kuti vangazvigadzirisa sei kuti pave nokuwirirana, asi chandiri kuona apa hapana chinochinja apa pane zvakarongwa kare. Nyaya iripo chete ndeyekuti musangano weMDC ngauende mberi nezvaunga uchiita pakudzokera kumasuri apa kwava kutaura kubvisa, nokuti pavava iko zvino nemari dzavanga vabisa so far idisturbance hapana chingabuda apa kutsvaka kungodisturba zvatorongwe chakare. Ndo zvandiri kuona ini.
Muri kuona vamwe vemunharaunda dzamuri kugara vari kunzwisisa here zviri kuitika izvi? Zviri kutaurwa here pane penyuro? Zviri kumbofamba sei ikoko?
Zviri kutaurwa panyefenyuro but iconfusion pazvava izvozvo izvi. Yaita confusion isingatadzizi kuti panoda kuitwa chii, chinoda kurongwa chii, because nyange iye mutongi watonga chaizvo atonga aita sekuti pane changa akavavara, because nyaya yakamhanharwa kare. Ko anga akamirirei kuita judgment? Ndiwozoita judgment paita madevelopments akadai.
Aiwa, mashoko makukutu amataura tinokutenda ichaizvo vashumba.
Ndinotenda.
Amene kana muda mbotaura nechirungu.
Haijana ndoda kutaura ndiye kuti chete vanhu vanovavarira MDC. Amene chenobvunga ku MDC kuti chii?
Taura.
Kana zviri zvinhu zvinhu, kana zviri zvinhu zvinenge zvinzi pane unenge achida kugusha zvinenge zviripo. Bato MDC riri kuramba richingoita zvinhu zvaro risinei kuti ZANU-PF chipi kana kuti kupanita zvipi. Asi chinogwiwa chacho chinondichamisa kuti chinogwiwa chacho chii chinoda kukanganisa chacho paMDC. Chaida kukanganisa chii mudevelopment yenyika chinopa kuti vanhu vagwisa nezvivenyu zvairi kuita.
Aiwa, mashoko makukutu vashumba, tinokutenda ichaizvo.
Tinotenda.
Bye-bye. So we're hearing there from our caller, Mr. Shumba, who is in Gokwe. He's saying that he's very surprised at what's going on. But he says, I asked him that, so is the information filtering through of this development that happened yesterday? He said yes, but there's a lot of confusion. A lot of people don't really understand what's going on. But he feels that the MDC should move forward and have their Congress and just do things that they have been doing before and not to be deterred by this ruling.
Yes, interesting perspective there. And lapha sezwa nje ukuthi abalaleli abaningi abanye babuzisisa ukuthi kambe lokho kuhamba njani, abanye bathi hayi mhlawumbe umthethwandaba ungabe uthatha uhlangothi, kodwa siyabona abanye njalo ababhalayo lapha ukhasi lethu leFacebook labo bathi hayi uMangoye uyasola. Ngizabuyela kuwe njalo Mnumzana Chirotsa ngamafitshane ukuthi kuzalandela kuyini kathesi. Siyabona ukuthi ibandla lakho lithethe isinqumo sokuthi ngempela lizaqhubeka liye ku-Congress lenze konke, kodwa libona ingani kuzaphazamiseka yini nxa lapho njengoba sitsho uNkosazana Khuphi ukuthi sokumele abone ukuthi isinqumo somthethandaba siyasebenza.
Bengijayele ukuthi nxa ngihamba emthethandaba ngizwe omantshi bekhuluma i-SQSD. Ona the horses have bolted. Sijiki amabhiza asephumile vele asegijima amabhiza angithi. So into engiyibona lapha ukuthi umama Makhube usele party yakhe ubaba uChamisa waqhubeka njalo kwatshintshwa ibizo. So angiboni ukuthi kule nto engaphazamisa indlelo sebandla.
Hayi kulungile, ububambe khonapho mazwe.
Meno kana mshitora shona timbo ovunza mkoma.
Inini?
Ehe.
Ndichirodza.
Tipe pfungwa dzenyu mune zviri kuitika izvi muri kuzviona ose.
Inindo funga kuti zvinene chekuita ne government. So ndiri kufungidzira kuti kanganisei government yangopindirawo mukati ichinakirawo nenyaya dzemudhauni zvakadaro, asi vazokanganawo kuti pakazoita musiyano pakati pebato raMaikupe neri kutungamirwa naChamisa, nekuti Maikupe vakaitawo Congress yavo vane pati yavo yakazvimirira. VaChamisawo vakatozopinda vakabatana nevamwe vakafanana na Professor Woshi Mimuve na Baba Tengai Biti nevamwe. Saka zvichireva kuti zvengu ari kutarisira havachakwanisi kuti vazivane nekuti bato rasiyana.
Saka remangwana rakamira sei, muri kuita Congress rini uyezve zvakamira sei ipapo?
Congress iriko 24 muswa 24 muswa 25 26 Congress iriko. Zvekotizvi ndoona kuti zviya zvinonzi muchirungu harmless thunderbolt, noziya zviya zvinoitira mabhanangana aya anongoti chii pasina kana kupenya hapana chinotyisa paya. Saka angoti party Congress iri kuendera mberi.
Aiwa, mumbobata makadaro. Amai Dongwa, mene kuti muripo here? Pane mubvunzo wamava muchida kubvunza, mubva mavunza vachirodza varipo apa panyaya yemazita eparty. Mai Dongwa, kana muripo?
Ndichiripo.
Taurai.
Inini chiyandiri kuda kubvunza ndechekuti pane mazita matatu. Pane MDC Alliance, pane MDC Wanube, pane MDC yaitunganirwa na vabiti. Izi zvingakonzera kupokana kana zvingaaffecte MDC Alliance sei. Chechipiri ndoda kuti andioni zvichitadzisa kuti vachamisa nealliance yavo kuti vacontinue kuti vaite congress yavo. Nekuti ritori bato rasiyana nebato raakukwidza izvozvi. Chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti politicians at times they behave like wind that blows from different directions. Why I'm saying this, there's a question yamavunza about zvataurwa naDr. Kupe kuti tichaunganidzana navamunzura kuti tizoona kuti tobatira pamwe chete zvakadii. And I think it's the right of every individual politician to make his decision. But chinhu chikuru chinoda kutaurwa ndechekuti kana mangoona paita makakawana makagakava, gadhirisai in time, nekuti zvichazouya nenzira yakasiyana. Saka zvinhu zvakadai, it's a lesson for MDC Alliance, it's a lesson for President Chamisa. Ndinombotaura navo ndichivataurira kuti zvinhu zvakadai izvi haikona kungozviita brush out. I think you need to look at it seriously. Nekuti takatarisa izvozvi kumadzimai, mukatarisa hurukuro yatiri kutaura nezvayo izvozvizvi, yakatangira pana mai Kupe. Vakanga vari deputy, ivo vakaitwa sideline. Saka how do we know kuti mangwana pane vamwe vakadzi vachaitwa sideline pakaonekwa pachiita zvakadai? Saka zvinhu zvinoda kunga zvichigadziriswa. It was important as a show kuti ingadai vakaita a congress iyoyo, extraordinary congress, dai vachiona kungwara kwakaita Zanu. Zanu PF haimirire Gakava kuti riende mberi. Pakapinda vamunangagwa, chavakatanga kuita congress yekuita endorse that extraordinary congress, yakava endorsa. Ende andioni kuti chii chakatadzisa kuti vachamisa vaite kana dai vanga vachangopedza maelections, dai vakangoita that extraordinary congress yekuti iva endorse sapresident. But hazvina zvazvichaaffecta kwavari pamusana pekuti vakutungamirira rimwe bato. Handizivi kuti nyaya yemazita iyi yakakosha zvakadii, but maonero angu inini, nebato ravainaro vane sapoti inokwanisa kuti vakaita nemazvo zvinofanirwa kuitwa democratic society, vanokwanisa kuita pull through. Saka ini zvandinongoda kukurudzira chete ndezvekuti ndapota musaite madzimai zvikorobo, nekuti madzimai akasimba chabata haaregeri, vanonzi ana chagwinyira. Saka zvinozokuaffecta imangwana kana dai mamuchiva andamaina zvenyu. Saasi ndiri kutaura kuti batai madzimai zvakanaka mumapato enyu.
Mombobata makadaro amai Dongo. As I think you have a caller, then we'll come back to Mr. Chirodza. I wanted him to ask. Oh, I understand the caller dropped. So, Mr. Chirodza, you had the question that amai Dongo asked. Can you please answer? I think she was
okay,
asking
I
for clarification.
Okay, I want to start on the last concern she raised, that there is abuse of women in the party, and which I think is not true. In fact, I don't think I know that it's not true. Because Annie Kupe herself led a faction which violated many women, which is why a majority of the women in the National Council voted against her. So there isn't any question of her trying to get sympathy through the press. And it is not for the MDC to say these things aloud, but these things are mentioned, especially when there is when the people allege things that are wrong. She herself led violence against
supporters of Nelson Chamisa.
Mr. Shiroz, I think on that one, because she's not here to defend herself, we will skip that one. And can you just answer on the names?
I go on to the issue of the name. As far as that Congress that Thokozani Khupe held after expounding from the MDC, that she termed it MDCT, and you saw it on the on her campaign papers during the 2018 elections.
Mm-hmm.
Her party is called MDCT. But you notice that for the purposes of constituting the party, the party led by President Chamisa is not MDCT. It's mm-hmm. a different formation altogether. It's called MDC, which is why I mentioned to a very difficult moment for Thokozani Khupe in executing the demand of the court, because then you must have delegates who are willing to go by the court order. But if they don't wish to be led by Thokozani Khupe, how then is the court order going to be implemented? Because the majority of the people that she left in the MDCT have now changed allegiance and are now following Nelson Chamisa.
Mm-hmm. Please hold on. We have two callers, and there's a question here from Mainiko. Hans Mavi, kwa warega maidongo vashitaura on behalf of Kupesei asi warambiza. Avo varikutaura kutivataure pamsoro penyaya ya wangu vashitaura panamai Khupe. Tiazoka kwa muriga itumbotura makola, sir.
Yes, yes. Wakuti silo mnumza na mkwana nzeku mweni. Sia wakamuge lakuche.
Yevo.
Ye ungacho awakho.
Hayi, sizilalela uhlelo lolo sibili lati khona.
Ye ngisingayiphambili u ayiqhubeka.
All right. Indaba ekhona lapha ukuthi ulokhuzeni Thokozani Khupe singathi nguye nje okuhlokhanya nto ngilida endabeni le yokuthi sekhokhelela ukuthi ulo umnumzana Chamisa engathiwa wakhethwa ngendlela engayisiyo osewavele waphuza into zakhe. Nxa kukhona ofuna ukukulungisisa kababambane kona isikhathi sisesekhona yibona singalungisisa njani.
Ye, ubone ngani bebambane njani khona sokwehlula isikhathi sonke lesi?
Hayi, ukubambana kwabantu akuhluphi, bengahlala nje labo phansi. Ngoba akubamba vele ukuxabana ongaba khona kodwa abantu bayathatha behlala laphana bebonisane nje kodwa ngokuhamba kwesikhathi bebuyelelane ngoba kusinakudedelwana.
Namhlanje ngoba nje ugagisa setsho njalo.
Hayi, kuyatholakala ngoba lathi njengoba sasesikhuluma ngokunjalo kodwa vele uvele ngisibantu kuwe vele zonke izinto kezenzakala abantu ngabe sithi bayabambana.
Yebo, hayi, sibongile kakhulu Mkhwananzi, nithemba labo balale.
Hayi, siyabonga ngisebhotswana.
Hayi, kuhle, siyibongile ukukhuluma la. Hello caller, tukunzothi nemwe mthereri. Hello caller.
Hello.
Ehe, tukusora nani uye zve muri kupi?
Ndozi webi, ndiri kumakoni north.
Taura itinzwe mkoma webi.
Ini ndiri kuona kutika. Nyaya oika, dai wakaita nguva iyoyo. Iko zvinezvi, wakutaura iye zvinezvi. Nekuona kuti Chamisa iye zvinezvi aronga bato rake zvakanaka zvinhu zvake zvese wanhu ma-18 akatomutsudza kuti ave leader weMDC asi iye zvinezvi iwo akuchitanga kuti haasi haasi kunani kumasupporters atori mupresidendi wavo ndiyo wari kuda ende ndiyo ari kuzovhoterwa sandai akaita extraordinary congress nyange wauyiwa namai Khupe wacho wachangoraswa nevanhu nekuti vanhu vatosarudza pfungwa dzavo kare.
Aiwa, mashoko makuku, tutaurai yenyu mubva mapedza.
Ya, nekuti isusuka hatisi kuda zvekuramba tichitenderedzwa tikutambura nenhamo muno munyika munomu asi vanhu vanoramba vachida kuti vhiringidza vhiringidza chete hatichadi izvozvo munhu atasarudza ndiye tikuda Chamisa iye.
Aiwa, pakanaka imanyatsouya mukataura makazvimirira
pana Violet Chirosa Chitungo atanzi true caller saka muri kuwanikwa vazhinji vari kunyora vachiti vari kubvumirana nezvamataura asi sister tinokutenda iyi mukoma muri kutaura nesu pari zvino ndoda kumboverenga mazwi anyorwa na Lydia Mudila muve nezuva rakanaka hanzvadzi
tinokutendai
bye madzimai akawanda vari pano havasi kunyora manhamba kuti tivafonere asi vari kunyora zvakawanda chaizvo mucomment section uyu ndirikuona Lydia Mudila ari kuti hanzi Cooper was invited by Chamisa multiple times last year but she refused. Let's not blame Chamisa here. Apa vataura zvakawanda Violet Chirosa Chitunga hanzi vane makaro hanzi wozoonekwa munhu afa ndokutaurawo kuri kuita Violet panapa Etwell Mutero ari kuti ndifonereiwo please ndoda kupinda muchirongwa Courtney Mempi ari kuti please ndifonereiwo ndoda kupinda Sikumbuzo Mlalazi anogara achititeera ari kuti ndifonereiwo Lydia zvakare ari kuti pane pandati kuna mukoma vanga vari panhareci hatingataure nezvamaikupe zvavanga vari kutaura nezveviolence ivo vasipo saka Lydia ari kupokana nene ari kuti mavhi apa unenge watora maside aiwa isusu tinotema tisina kwatakarerekera gogovanata vari panapa vari kuti nhai zvenyu by the time our president died amai Kupe was no longer involved. She stopped attending meetings and from there onwards RTA moved on without her appointing new executives. Therefore, the coming in of Nero ndokuti kutaura kuri kuita gogovanata mainiko ari kuti kosei masiya maidongo vachitaura on behalf of Kupe andizivo tipapo maidongo mataura here on behalf of Kupe pamataura apa regai timbodzokera zvaika kuna maidongo pane vari panapa vari kuti madzimai muri kuplaya the woman card hanzi muri kutaura muri kushandisa iroro nyaya rongoti madzimai munoona sei apa.
Andina kutaura ndakamirira maikupe asi ndapa mufananidzo wezvakaitika pakutanga zvakazokonzera mirizhonga iyoyi andina kutaura ndakamirira ndapa mufananidzo ndoda kuti ndinyatsotsenura nyaya iyi
ataurai
yamuri kutaura nezvayo mazvi ndemuri kutaura pamusoro pemunhu akaona 2 million votes it's not a joke. Already he's got a following. And I don't think he needs to have a sleepless night over the judgment. Suppose it was me, I wouldn't have a sleepless night. Because it is not the courts that are going to vote. It is the people that are going to vote at the end of the day. And in any case, many people, the rural people, they don't even follow up these issues. The majority who follow up are those that are on social media, we have access to information and so forth, but the majority don't. So I don't see the reason why the MDC Alliance should have sleepless nights over an issue. It's not affected vote here because the 2 million support that they have actually has nothing to do with the court. They don't even follow, they have no. Like what they are saying, it's about the support that Chamisa has. It's not about the ruling that has been put in place.
Aiwa, pakanaka ipapo. Ndinokurudzira madzimai vari palive feed. Nyorai nhamba dzenyu mupindewo munzwikewo mazwi enyu. Nekuti nyaya dzatiri kukurukura idzi dzematongerwo enyika. Tiri kuona varume ndo vega vari kuuya vachitaura mafungiro avo. Mangwana madzimai tozowanikwa taakuchema-chema kuti hatiiswewo pamatafura apa panenge pachidyiwa masitondido. Saka pindaiwo mutaure pfungwa dzenyu panguva dzinedzi. Over to you, sir.
Yes, vuyela kuwe njalo mnumzana Chirota. Uboni ngani lolu daba ungasichazela nje lokade likukhuluma ngokuthi abesifazana lapha basebenzisa ubulili babo ukuthi bethi hayi thina lapha siyahlukuluza ukuthi ngoba singabesifazana lanxa kungela sizathu esikhulu sokuthi sikusekele lokho.
Yeah, bekuhle ukuthi abantu besifazana babe yiwa babuya ku program bekhuluma lokho ababe lakho ngoba kugcina sokusiba lelokhu nje nabantu abakhuluma ukuthi anosiyanindezelwa
Ye kodwa ukuphuma kodwa ukuphuma kuka kodwa ukuphuma kuka Nkosazana Khopho ngathi kungabe kuyikuthi kaphumanga ngabe ibandla liqinile yini sizilo omunye umlaleli lapho mkhona nje sithi kufanele ukuthi lihlalisane phansi njalo lixoxisane libambane esithi kulula nje lokho
hayi angifuni ukuthi ngikhulume okuningi kodwa ambona ukuthi ibandla le yali ngaba right umama okhuphe ekhona mbonani khona ukuxotsha kwenzayo kwalungisa ibandla kakhulu ngoba alubavele lokulishwana njengoba vele ubona indaba zingene ecourt bese kwathi vele ukuthi uzabe lokhe lisa so mbonani uphuma wakhe kwaba yinto enhle eqinisa ibandla
mhm hayi hayi kulungile sibongile ube ubambe khona pho icingweni mazi
Tinuzi kwa titi ni mwa kola alipa nare. Halo kola.
Halo.
Tukuta wana nanuye jemuri kupi?
Albert Arch, kuchisumba nje.
Kuchisumba nje kwa kadi?
Kuchisumba nje kune nzara kwa kata.
Honi, ayo wat. Pewo pungwa zenyu manzwa ili mudari rui.
Chokutanga nombo chungami za gamba redu maedongo.
Maidongo muri kuzvinzwa here?
Ndiri kuzvinzwa nani ekanyi kwangu.
Tinodakara yamo asi nzara ndo iri unono.
Paka takabazvinzwa woye tichaona kuti todini.
Pakanaka ndaida wakutsinhira nyaya iri mudariro iyi.
Taura henyu.
Ndinozviziva kuti mushandi mai asi kana mai vakarashika nzira zviyana kana. Zvinonesa ngezvekuti kuti uzovapetudza pambodai manje hazvidakadzi. Chandoda kukumbirisa ngechekuti zviro zvadai mukaona kuti mwana mudoko chamisa asumudza mureza wenyika ngebasa raabata mukati menyika ineyi. Vantu vomuka nyamashi vomuka chibvenen'ene kungoti chamisa asi mutungamiriri weDC. Hazvironzi chiire izvozvo ngoti kweshe wakaenda. Kurufu vachangira yakandita basa akapedzisa izvezvi nyamashi unowu vantu vati kwaitenda matare ngoti matare anoita zvinhu zvemutemo asi kuti mitemo yacho inoda kuningira kuti wabuda mubamani ndo mitemo inoshandiswa munyika munomu saka kana votika hai tinozoshanda nevamweni vakaita sana ngonzora hazvironzi chiro zvengokuti dai tiri vana vemuntu umwe pasa pakatoshaika achangira takatoramba takangobatana sevana vemuntu umwe saka po dai panotaudza kuti papinda gonye gonye rineri ticharuona
saka pakadai zvoizwa sei manje
isu chatokumbiswa ngechekuti tinoamboningira kumboteedza matare wekuti anomboningira kuri ngokuti matare ngaaningire ndaase zvairi toziva kuti zvinonaka asi matare akaningira akarekera dii rimwe tinoatoziva kuti matare anawa asi matare enyika asi kuti pane gonye rapindira kuti zviro zvedu zvishate
mashoko makukutu muve nezuva rakanaka
tabonga yaambo asi naana mai ngavazive kuti kana chiripo chaitika vanhu vakatukana mumphatso munogadzirisana nguva iripo tovaka nyika yedu toenda mberi ndabonga maningi beibhuya gamba renyika mai dongo kuti 2 million adzitokuchipa
ichakwadi vabhuya gwinyiso
nyamashi unowu nevari kuita mavhoti kunana South Africa dzimweni nyika havasi vakamawana mavhoti iwo
aiwa mashoko makukutu tinobonga yaambo
tabonga dai mwari akatungamirira kuti zveshe zvinoitika ngokuti zviro zveshe zvinoitwa ngevanhu vadoko nyika inei yaayevana imbosiyira ivo vanhu havaite zvakanaka ndokuti nyika iende mberi
honi Alright, baba ema regai timbotora tina mainiko vari panhare hello mainiko
hello sister mavhe muri sei
ai watafara mbonzwa madzimai tandiri kupenga apa kuti ko madzimai muri kupi nyaya idzi sei muri kusara musiri kutaurawo pfungwa dzenyu tipeiwo pfungwa dzenyu muri kupi mainiko
ndiri kuno ku Massachusetts
ehe kwakadini ku Massachusetts
kuri nani nhasi
ai wataura henyu tinzwi
toda kutanga ndatendawo maidongo nokushanda kwavakaita streke nokuti ndo vakatanga kuita gamba guru vakarwisana nezanupf sitari zvazvanga sitari zvatombotanga kuitika takaona kushinga kwavakaita manje iko zvinotawanawo vachamisa vari kukwikwidzanawo nezanupf iyi andifungu kuti jango chamisa chaiye kungo kosora zanu PF inowana zvokutaura pari changoita chese chese vanotoda kutongo mushora makoti yedu yekuZimbabwe haana kunatso ita zvakanaka akaitwa yainonzi captured saka apa handi hapana vanotongoramba vachingotsvaka they we always try to find a way to deal with the opposition and Maidongo knows this. I remember I supported her very very well against Vivian Mashita and I commend her for that very very well. I'll just speak a little bit in the elevator. It's not very good, but akulanda vakuti uchamisa uya enzana vayafuna kumthatha vafuna kumudestroya kuphela kumbe uyakwehlela kumbe uya kuluma njani vafuna kuti abafuni kuti kuve ngeopposition eZimbabwe izanu PF iyafuna one party state tina asifuni izanu PF ifuna kuti iye ngiyo the only one dominant party in Zimbabwe actually I want to buy in Gakwane with Joshua Nkomo and everybody else Nanya Valley Midlands. Yeah, Zimbabwe yonke and it does not matter, unfortunately. So as Zimbabweans, we need to get up and fight for our rights.
Aiwa, tinotenda chaizvo, amai niko tafara kutambonzwa madzimai vachipinda muchirongwa, uyezve tanzwa mazwi amataura muve nezuva rakanaka and happy Mother's Day.
Yes, sezvakuti silo mnumzana wile mutimba ecingweni siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga, salibonane ninjani?
Siyaphila, ungaphose lakho.
Yebo, hayi, ngiphosele okuncane nyane engilakho udaba ngiluzwile. Hayi, ukuthi owami umbono umi kanje, umama uMakhube kutsho ukuthi usebenza ebandla lezanu, nguye ophambanisa izinto ebandleni. Into leyo wabona wayenze ekuqaliseni. Kathesi siphakathi siyambile yenule bandla lakhe elibiza iMDCT abantu bayavotela uChamisa ele bandla lakhe lalibiza ukuthi MDC Alliance so kathesi ukuthi lako lokhu sokuvumbuluka kwemakoti ukuthi labo bama makoti ukuthi babengathi isikhathi sonke kuyahlupha le imisebenzi kathokozani khuphi ele bandla lakhe.
Yeah, ukuthi nje asenelisanga ukuzuza isiphatha amandla sebandla likakhuphe kodwa labo batshona bekuchasisa ukuthi hayi bona bazimele bodwa abasebenzelani lezanu PF njalo kwakulilungelo lakhe ukuthi abe kuyiwe kwakumele baye ku-Congress kuyecutshungulwa lolu daba kungahle kuthiwe umnumzana Chamisa yena nguye wakhethwa ngubani kumbe ngumkhokheli uMorgan Tsvangirai kumbe ngubani hayi kwakumele kuliwe ku-Congress ngakho-ke bathi yikho abakutshoyo ubona lokho
hayi kasoka basoze bevume hayi thina siyamusapota uChamisa mina ngakuhamba ngayobhalisa ngagada futhi ngakuhamba ngayomuvotela noma yenze njani uMakhube uza kuyadliwa kuphela bakuhambe lapho wayenze into lakhona kayisoze iphumelele.
Yebo. Hayi kuzwakela, hayi sibongile ukuxoxa lana.
Hayi siyabonga.
It's unfortunate we don't even we couldn't get an official from MDC Kube on time. Otherwise he's saying that he believes that they are working with ZANU-PF, but I've told him that no, they are on record saying no, they are their own party. They believe that they should have gone to Congress first before electing
a Chamisa. Actually spoke to Yvonne Msarurwa before the show and she asked us to try, so I guess we keep trying a number, but we have a caller. Hello, caller.
Hello, Magadi ndiwe manende varikutaura, makasinda here.
Magadi ko vamanende muri kupi zviya?
Vamananda.
Vamananda muri kupi?
Ndiri kuno South Africa.
Ehe, tipe pfungwa dzenyu vamananda.
Mazvika. Pakaitika dambudziko rokushaya kwavatsvangirai vaiva mutungamiriri weMDC. Tinoziva kuti rufunde rwavari rakazorora haro. Dambudziko
zvakaitika ndirekuti pakaitika makaro mukati neMTC.
Zvichirevei?
Kana tichizvitarisa, zvandinoda kureva ndezvekuti Mike Kupe munhu akanga asarudziwa neCongress yeMTC, iyo yakanga yasarudza vatsvangirai as president. Izvozvo vamudhuri navachamisa vakazvapendiwa. Zvinova zvakazoitika pari nokutaudzana kusina kuchimiro chakanaka mukati mebato ravo muleadership. Vanozviziva izvozvo vari muleadership kuti zvakamboita manyonganyonga zvakakasikapovharika nekudawo kuti vatangirai munhu akanga asingatambi zvakanaka miviri yavo. Zvaifanira kunge zvakaitika ivo vaiva vanhu vaiva nechido chekuramba vakabatana ndezvokuti vachamisa ivo pachavo vaizviziva havo kuti hongu munhu ane sapoti uye semukomana wechidiki sapoti iyo anogona kuiwana. Vangadai vakangoti mai hai sezvo mugari atisiya inoneza kuti ndima makaelektiwa necongress, congress ino iri pamusoro pebato, chifambai nemusangano tozonoona kucongress sazonogadzira ichazogadzirwa pacongress yakafanana neiyavari kugadzira iko zvinezvi. Ndiye paigona kunge asiyuka zvineko zvino zvinekurwura kwaite high court zvinoreva kuti zvese zvavanga vari kuronga ifuredi nalefaiti zvichireva izvo kuti vodombotanga kugara pasi kana vachida kuti vasahuzadzi mari dzakawanda wanda vachipikisana nokupikisana votombogara pasi.
Ya vamanhanda nguva dzedu ndodzadyikana nenhare yenyu haisi kunyatsonzwika zvakanaka, saka tokufonerai futi munguva inotevera. Regai timbotora imwe kola asi tinotenda nekupinda kwamaita muchirongwa. Star ungasinike lako mnumzana Richard Moyo ngaloluda.
Alright, I'm going to reward.
Oh, yeah, put to reward.
Yeah, I mean, Kuduma is good news for Lapa. Owens are alive, Lapa is in love. It's politics here to Lapa here, Spain, total. Ngoba, Singati, Kalisani is cheaper. Udozen, Ukupe, he posted Ayelayo, why in the U.A. ekhethwe ngabantu. Right, uyakhumbula ukuthi utswankirayo kwathatha isikhathi vele kubese njengoba usugula akudinge umuntu ozakusakusida, dinga umuntu ozakusasisa. He waited until uChamisa waze wakwanisa i-40 esesibhedlela khonale kwale wabethi sengikhethe uChamisa. Liyayibona into yakhona?
Yes, ayibona.
Ngapha ukhuphe thina abe ngapha esintwini abesindebele sibokusetshenziswa kuphela ukuqansisa abantu. Mina kunje so I'll tell you ukuthi I was an observer my election khonapha eMpopoma eGabu wena. I was not paid. Kule abantu phezulu abadla imali akusebenzi. That's why I left i-politics eZimbabwe. I-politics yankhona is very shallow. Ngabantu abadlayo kuphela kuphezulu. Thina umuntu wena phansi uyabona usetshenziswa. And then uChamisa, from my personal point of view, I'm a former secretary, vice secretary, Mpopoma.
Isikhathi sesiphela
kwathiwa icatshile iphathiswe umuntu othi sibhadele ama-elections. Icatshile kwakuphathiswe umuntu akuzwakali akulalo. That's why even ama-sponsors i-NDC kayisela ama-sponsor.
Hayi siyawuza umbono wakho.
Kubi kakulathi ukhuphe wakhuthelwane ngithi ukuthi ngiyamsupport and then vele babengasezi bangivotele ngenxa yokuthi umuntu wesifazana and then umuntu wesendebele.
Hayi uyezwakala umbono wakho,
uyakuzwisisa.
Ye, kodwa unfortunately isikhathi manje asavumbana siqhubeke mnumzana Moyo, hoping to give our guest to the last word, but aya kusokwehlula. Sibongile ke abade belathi kuhlelo mnumzana Swithenshiro Wotsa yena isikhulumeli sakobulawayo ku-MDC labo bonke nje abalaleli bethu abasibhalelayo lebesixoxa labo ibizo lami nguSithandekile Mhla.
Tudora kutenda mai Margaret Dongo nguva yedu ndo yajikanana kuti tipe izwi rekupedzisira tinotenda zvevese vanga vari pa live yedu nyanya vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona kunge manga muine sunasi ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington ndichiti ngatisanganei zvakare izvondo rinouya pano pa Women's Round Table patinokurukura zvinosangana nemadzimai.